Manera kakamuri ya Zimbabwe, ino Studio 7.
Tichitepe nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ewethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu mbudzi 29, 2024. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinezvi nemuchirongwa chedu chanhasi.
Ndinoona sekuti pamapriorities ese aripo izvinezvi, dai nyaya yeenergy iriyo yaiswa pamusoro, because inobata kuhealth, inobata kueducation, zvakuvhiringidza mararamiro ari kuita vanhu.
Mumabhizimusi mave nekugedhageda kwemeno nenyaya yekudzimwa dzimwa kwemagetsi.
Mashobiro yanzve chokwadi, asi mamiri azvaita kwatiriti mazvichiti hodha, asi tikukwanisa kugadzirisa dambudziko redu yatanaro.
Gurukotaro zvemukati menyika yeSouth Africa Valion Schreiber vanowedzera nerimwe gore upenyu hwemagwaro eZimbabwe exemption permit. Zimseki inoti zvakabuda mubvunzo dzegrade 7 zvave kukwanisa kuonekwa nevadzidzi kutanga nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Apo vemabhizimusi neveruzhinji vari kuchema-chema kuti kudzimwa-dzimwa kwemagetsi munyika kwave kukanganisa upfumi nemararamiro avo, gurukotaro zvemari vamutuli Ncube vanoti kunyange hazvo vachitarisira kuti uwandu hwemagetsi huchakwira nezvikamu gumi nechimwe kubva muzana gore rinouya, kushomeka kwemagetsi kucharamba kuripo kusvika muna 2030. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Achiparura bhajeti regore rinouya nezuro, vanube vakabvuma kuti nyika ine dambudziko remagetsi, izvo zviri kukanganisa upfumi hwenyika. Muzvina bhizimisi uye vakambove mutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Industries vaKalisto Jokonya vati kubvuma kwavanube kuti pane dambudziko, asi pasina matanho akajeka ekugadzirisa dambudziko iri hazvibatsiri.
Mamejazi akataurwa na minista ekuti vanozvionawo kuti magetsi anodiwa.
Mamwe matano akataurwa navanube anosanganisira kukurudzira makambani kuti avake zvigayo zvavo zvemagetsi, uye vakati makambani anoita izvi haabhadhare mutero pamishina yekuita izvi yaanotenga. Nyanzvi munyaya dzeupfumi vachishanda nesangano reConfederation of Zimbabwe Retailers vatapiwa marimo vaudza Studio 7 kuti iri danho rakanaka, kunyange hazvo vaitarisira kuti paitwe zvakawanda kugadzirisa dambudziko rekushayikwa kwemagetsi.
Izvi zvichawanikwa zvichachengetedza mari dzakawanda, idzo dzichave dzichazoiswa mumaprojects emagetsi. Ndinofunga kuti ndicho chinhu chakakosha chichanyanyo kubatsiridza kuvandudzika kushayikwa kwemagetsi munyika.
Vaendera mberi vachiti vanotarisira kuti dambudziko remagetsi rinogona kupera nekukasika kana mvura ikanaya yakawanda, sezvo nyika ichiwanawo magetsi kubva kumvura. Gurukota rezvemhando dzemoto vaEdgar Moyo vakazivisa paramende svondo rapfuura kuti gwenya repaCaribbean South, iro rinogaya 1050 megawatts, kana richishanda zvakanaka riri kugaya 100 megawatts chete pazuva nekuda kwekushomeka kwemvura. Vakatiwo zviteshi zvemagetsi paWange 7 neWange 8 zviri kuburitsa 640 megawatts chete pazuva. Vakati izvi zvave kuita kuti nzvimbo zhinji munyika dziwane magetsi kwemaawa mashoma kana kutoshaya magetsi zuva rese, sezvo nyika ichida 2000 megawatts kana kudarika pazuva nengo inoshanda nesangano re Wedza Residence Development Trust va George Makoni vaudza Studio 7 kuti vange vakatarisira kuti hurumende ikoshese nyaya dzemagetsi pa budget ra 2025 nekuti zviri pachena kuti zesa iri kutadza kuita basa rayo nepamusana pekushaya mari.
Ndinoona sekutoti pama priorities ese aripo izvinizvi dai nyaya energy iriyo yaiswa pamusoro because inobata ku health, inobata ku education zvakuvhiringidza mararamiro ari kuita vanhu.
Sangano rinomirira mabhizinesi reZimbabwe National Chamber of Commerce Svondo Rapfuura rakati rinotyira kuti imwe kambani yekuchina yakagadzirisa zviteshi zvemagetsi pawange 7 newange 8 inogona kudzima magwenya aya sezvo zesa iri kutadza kubhadhara chikwereti chainayo kukambani iyi. Zesa inonzi ine chikwereti chemadhora ekuamerica mabhiriyoni maviri kukambani iyi nemamwe icho yave kutadza kubhadhara. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kuzesa asi mumwe mukuru mukambani iyi akataura akamirira mukuru wezesa vasidin gata vaeliab chikwenere vakaudza paramende nguva pfupi yapfuura kuti zesa yave kutadza kubhadhara zvikwereti zvayo nekuti iri kuwana mari shoma. Vakati zesa iri kuwana $55 million mwedzi wega wega iyo ichifanira kubhadhara chikwereti $36 million pamwe nekuzosara nemari yekushandisa. Asi vanoongorora nyaya dzeupfumi uye vakamboshanda mubazi rezvemari vamasimba John Manyanya vaudza Studio 7 kuti nyaya dzeuori ndidzo dziri kuita kuti zesa itadze kuita basa rayo nemazvo.
Kupefura taamudambudziko rekuti tikuramba chingopinda muzvikwereti nokuti vanhu vatakapa zvinhu zvedu kuti vatungamire mapublic sector enterprise ivana zesa nemamwe mastate agencies havagoni kuita basa ravo nokuti havana management ethic iri clear. Tichangoramba tiri nyika ichangoramba ichitsvaga zvikwereti tichinyura muzvikwereti nokuti titungamirwa nenyanya dzisingagoni kusenzesa.
Nyanzvi dzinotiwo dambudziko remagetsi rakura munyika nekuti pave nenguva pasina kuvakwa magwenya matsva emagetsi uye mazhinji acho aripo asakara. Zimbabwe inowana magetsi ayo akawanda kubva kumarasha kuwange nemumvura kubva kukariba. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Gorokotaro zvemukati menyika yeSouth Africa Valion Schreiber vanonzi vawedzera nerimwe gore upenyu hwemagwaro eZimbabwe Exemption Permit aya anobvumidza zvizvarwa zveZimbabwe kushanda nekugara munyika iyi zviri pamutemo kusvika musi wa28 mbudzi 2025. Magwaro aya aifanirwa kuguma kushanda zviri pamutemo nhasi izvo zvaizosiya zvizvarwa zveZimbabwe zvinosvika kuzviuru zana nemakumi manomwe nezvisere kana kuti 178,000 zviri pamagwaro aya zvave kugara zviri kunze kwemutemo munyika iyi. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reZimbabwe Exemption Permits Coordinating Committee vaEdward Muchatuta.
Mashopiro ndechokwadi asi mamiri azvaita kwatiri isusu mazvichiti hodha hazvisi kukwanisa kugadzirisa dambudziko redu yatanaro. Patsamba yanyorwa iri kutaura kuti JTP permit yedu sezvanga iri kare ichiri kushanda kusvika kupera kwaNovhemba sezvanga iri kare, asi panguva pfupi yapfuura tanga tichinzi tishandise maslip ekuratidza kuti apera waiver kuti tikwanise kupfuura pamabhodha kana kushandisa kumabhengi nekwatinotora zvitupa zvemalaisensi kuSouth Africa. Asi minista ataura kuti permit yatanga yekudhara yakakwana iri yega. Izvozvi nevanhu vakatora mari yavo vakanaapplya mawaiva iwayo vakabva izvozvo vakanaapplya magenal work visa vakarudza mari yavo vamwe vakatotengesa midziyo kuti vaite application iyoyo. Asi ezihezi minista ndo paamutaura kuti no iyo permit yedu yekudhara inosenza, uye iye minista patambo yake arikutaura kuti achida kuenda kuvanhu kuti anonzwa kuti oita sei. Saka zvaakureva kuti zvese zvatakaita pasina, uye iye haasi kuziva kuti remangwana riri rakamira sei. Saka izvi zvaakuomera maZTP holders ane vana ari kuenda kuchikoro.
Asika vaShreba vari kutaura kuti uyu mukana wekuti vanenge vachikwanisa kugadzirisa mapepa avo kuti ugaro hwavo hunake muSouth Africa mukana wawedzerwa kuti munge muchigadzirisa izvo, pane chakasiyana here apa?
Hapana mukana waatipa kana iye ari kutaura kuti aruda kuya kuwanu azo chibunze isusi mazitip aite ya wari kuti consultation uye ane maadvisors ake aachandwa nezvavo isusi takanyora tsamba kwaari izvozvi minista munyowani timubvunza kuti pamapemisi atiri kuda egena work visa zvakati mutiudze kuti achange ari valid zvakadii haana kupindura izvozvi tine vanhu vakaapuraya magena work visa havana kupindurwa tine vanhu vari kuapuraya mawaivers havasati vapindurwa nezuro unoi tine vanhu vakaenda kudurban kupepeke kudurban vakasvikeko kwaenda kutoapuraya mawaivers vakasvika vachizia mawaivers tavhara vanhu havachaapuraya mawaivers muchadiwa kuti moapuraya mawaivers saka vanhu havasi kuziva kuti voitei even nevana vari kuzvikoro tikutoshaya kuteitei navo
saka imi matanho apa hamaa kutora
nhasi tatitaurei nemalawyers ekuhere recruitment foundation saka ati achatipa mukana wekuti tiite musangano navo kuti vatiudzewo kuti isusu tichienda mberi tichaita sei nekuti ivo varitaura kuti vada kuita consultation kuuya matiri kuzotibvunza tati toda kuzoti tikurukurewo nemalawyer kuti kana vauya tichataura navo chituku tii
vanga vari vanoona nezvokufambiswa kwemabasa musangano rezimbabwe exemption permits coordinating committee vaedward muchatuta vari parunhare kuhwange nestudio 7 masangano evashandi akaita sezimbabwe congress of trade unions neprogressive teachers union of zimbabwe ari kushora zvikuru gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube nekwaanoti kuomesera vashandi nemitero yakawanda uye kupa mapazi akakosha mari shoma pane anga achitarisira vachitaura nevatori venhau pavakapedza kutura urongwa hwemari hwegore rinouya kana kuti budget proposal vaNcube vakatenda kuti hurumende iri kutatarika kuwana mari dzemitero kuti dziiswe mubudget vakati semuenzaniso mapazi ehurumende akakumba mari inosvika mabhiriyoni mazana manomwe kana kuti 700 billion zig asi ivo vakavapa mari inosvika zviuru mazana maviri nemakumi masere nezvitatu kana kuti 283 billion mukuziya nezvenyaya iyi Blessing Zulu Studio 7 abata mutungamiri wesangano reptuz Dr. Takawafira Joe
bhajeti rakapewa navamutuli Ncube nezuro hari gutsi mukombe tinoona ari marwadzo kuvarombo nokuti rinoda kuti pave namateksi akawanda anoshungurudza varombo asi risingabati vatingati maelite politicians namakartels avo
ko sei muchidaro Dr. Joe
tinofanira kuongorora bhajeti iri tichitarisa zvibvumirano zvomuafrica kuti tione kuti rakakodzera sei chibvumirano cheeducation chemudhakar che2002 chinotaura kuti bhajeti rinopiwa kueducation rinofanira kunge richipfuura 20% of the total budget yenyika
vamutuli vakapa baziri mari yakawanda zvakadii Dr. Joe
vamutuli Ncube vakapa 14.4% tinoona kuti vakatadza apa chibvumirano cheabuja declaration chinotaura kuti health inofanira kunge ichipiwa 15% of the total budget asi vamutuli Ncube vakapa 8.8% vakatadza zvekare
ko panyaya dzekurima idzi
Maputo declaration inotaura kuti zvikamu chebudget zvinopiwa kuagriculture zvinofanira kunge zvipfuura 10% of the total budget vamutuli vakatadza nokuti ravo rakapa 7% tinofanira zvekutarisa kuti mapercentage aya emari inoita 322.6 billion zig inova mari yakareruka somusha watamwa inorohwa neinflation kana napungwe nokukurumidza saka mari iyi hapana zviripo makumbenyo
ko tichitarisa panyaya dzemihoro yevarayiridzi pane chinobuda here apa
varayiridzi pari zvino mari yavo yakatsva guni somutakura masalari avo haagutsi mukombe pari zvino havasati vatotambira mari yavo yomuna November because hurumende haina kuisa mari kunana reserve bank kuti reserve bank inge ichipa mabank kuti varayiridzi vazonge vachitambira mari saka hationi pane mari dzinovandudza mari dzinenge dzichizotambirwa navarayiridzi
mutungamiri wesangano revarayiridzi reprogressive teachers union of zimbabwe Dr. Takawafira Joe vari parunhare kumasvingo naBlessing Zulu Studio 7 Zimbabwe Schools Examination Council kana kuti ZIMSEC yazivisa kuti zvakabuda mubvunzo dzegrade 7 dzegore rino zvave kukwanisa kuonekwa nevadzidzi kutanga nhasi. Sachigaro webhodhi reZIMSEC muzvinafundo mapfumo vazivisa kuti vanhu vave kukwanisa kuona zvakabuda padandemutande kana kuti portal yeZIMSEC. Vakuru vezvikoro vanokwanisawo kunotanga kutora zvakabuda musarudzo izvi kutanga nemusi wemuvhuro svondo rinouya. Vateereri, hechino ichidziviso chakakosha. Tave kukwanisa kukupai nhau dzedu pavoa show na WhatsApp channel yedu uye nepafacebook mazuva ose. Kana muchina kubatana nesu padande mutande reWhatsApp, vhurai WhatsApp yenyu moenda pakanzi updates, motsvaga pakanzi VOA Shona, motifarira kana kubaya follow. Kune vanoda kushandisa link, munokwanisa kuenda paFacebook page yedu, patinokupa ilink yeWhatsApp channel ye VOA Shona. Govanai nevamwe nhau dzeStudio 7 dzinotema dzisina divira dzakarerekera. Nengo dzemubatanidzwa wemasangano anorwira kodzero dzemadzimai munyika dzeWomen's Coalition of Zimbabwe dzafora muHarare nhasi nechinangwa chekukurudzira vanhu kuti vazive nekunzwisisa nezvedambudziko rekushungurudzwa kwemadzimai. Izvi zviri kuuya apo Zimbabwe iri kubatana nedzimwe nyika pasi rose kucherechedza mazuva 16 ekukurudzira kumiswa kwemhirizhonga yakanangana nemadzimai nevanasikana kana kuti 16 days of activism against gender-based violence. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Marvelous Mshanganya weStudio 7 abata mukuru wesangano reWomen's Coalition of Zimbabwe, Amai Muchanyara Mukamuri.
Kufora kwataita nhasi samadzimai ari pasi pesangano reWomen's Coalition of Zimbabwe kwanga kuri kuratidzira nyaya dzemhirizhonga dzatinoshuvira kuti dzipere munyika yeZimbabwe nepasi rose. Zuva ranhasi Women's Coalition of Zimbabwe nemasangano echidzimai anoshanda ari pasi paro anga akabatana achifora kubva pamaoffices kuenda kuBelgravia kukwatano adreswa nomukuru weWomen's Coalition of Zimbabwe.
Donzvo renyu ranga riri rei pakufora kwamanga muri kuita uku?
Tanga tiri kumacha tichiimba kuti mhirizhonga kwete, regai dzive shiri, tichishuvirawo zvakare kuti enough is enough, hatidi munyika mune violence, tinoda munyika musina mhirizhonga. Tinoshuvira kuti madzimai apiwe kodzero dzavo uye kuti mudzimai mukati memba aremekedzwe arege kumhirizhongwa. Tanga tachiita izvi tiri pasi peWomen's Coalition of Zimbabwe uyewo tiri masangano angachititsigira atanga tinawo.
Muri kushanda here nehurumende kana kuti muri kuwana rutsigiro rwehurumende rwakakwana here?
Women's Coalition of Zimbabwe sesangano ramadzimai riri muZimbabwe rinotoshanda nehurumende richitsigigwa nehurumende. Tinoshanda nemaministry eWomen Affairs, Community, Small and Medium Enterprises Development uyewo tinoshanda neministry dze Justice dzvanogadzira mitemo. Tinoshandawo nemamwe masangano akaita seZimbabwe Gender Commission. Tinoshandawo kunyange namasangano evanhukadzi pasi rose, AUN Women. Tinoshanda namaministry kunyange neParliamentary Caucus on Women's Affairs tinoshanda zvenayo. Izvi zvose tinoitira kuti titi batane ikoko, batane ikoko kuti mhirizhonga dzigopera, nokuti organization imwe kana kuti hurumende yoga haigoni kupedza dambudziko iri, asi tikaisa musoro pamwe chete kugadzira zvingaita kurerutsa dambudziko ndo zvinoita kuti basa ripere. Saka Women's Coalition of Zimbabwe inoshanda namasangano ese anoda runyararo. Chikuru tinokurudzira runyararo pazvose.
Avanga vari munyori mukuru musangano reWomen's Coalition of Zimbabwe, Amai Muchanyara Mukamuri, vachitaura naMavelous Mshanganya weStudio 7 vari parunare muHarare. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vemumusha weMagusu mudunhu reBulambuli muUganda vari kuchema vanhu vakafa mushure mekufushirwa nevhu rakaondomoka kubva mumakomo mushure memapushamo emvura. Vanhu gumi nevashanu vakafa uye vamwe vanoda kusvika zana havasati vawanikwa. Mashoko anotevera anoratidza maonero ehurumende yeAmerica. America yagara ichidzokorora kujekesa kwayo kuti haisi kuzofa yakatsigira kumiswa kwekurwisana kuri pakati peIsrael neHamas kusina kuregererwa kwenhapwa dziri mumaoko eHamas. Mumiriri weAmerica munyaya dzezvematongerwo enyika kuUnited Nations kana kuti US Alternative Representative for Special Political Affairs vaRobert Wood vakati zvinhu zviviri izvi hazvigoni kupatsanurwa sezvo zvakapindana. Vaudzi vakati kuchine zvizvarwa zveAmerica zvinomwe zviri mumaoko eHamas vachiti havanga vakanganwe. Vakati bandiko ravo vacharamba vachitevera nyaya dzekutaudzana dzinounza runyararo kugadzikana nerusununguko kuzvizvarwa zvePalestine zviri muGaza. Vaudhi vakati America pamwe chete nevamwe vainodyidzana navo mudunhu iri vashanda zvakasimba kuti izvi zvibudirire. Asi vakati havasati vasvika ikoko vachibvunza kuti nekuda kwei. Vaudzi vakati izvi zviri kutadziswa nekuda kwekuti Hamas iri kuramba zvibvumirano zvakawanda. Ambassador Wood vakatsinhira vachiti haisi Israel iri kutadzisa kubudirira kwechibvumirano chekuunza runyararo asi kuti iHamas. Israel yakagadzirira kuita chibvumirano chekumbomira kurwisana chinochinjanwa nekuregererwa kwevashoma vari muhunapwa. Kubva ipapo panozosimbiswa kuunza kudzimba vose zvavo vari muhunapwa. Chisungo chose cheUnited Nations Security Council chinofanirwa kushoropodza kurwisa kwechitororo kwakaitwa neHamas musi wa7 Gumi Guru, vakadaro Ambassador Wood. Vakati hazvitsananguriki kuti mwedzi inodarika gumi nemitatu kubva zuva iroro dzimwe nhengo dzeSecurity Council dziri kutadza kuona pane dambudziko zvekuti dzinoramba kutambira kuti Hamas ndo yakakonzera kusavirirana uku. Vakati iHamas yakaisa mamiriyoni evanhuwo zvavo vemuPalestine munjodzi uye kuisa dunhu rose pedyo nehondo huru. America icharamba ichirwisa kuti pawaniswe rubatsiro muGaza yose, izvo zvinoda matanho nekukasika kuitira kuvandudza mamiriro ezvinhu. Ambassador Wood vakatsinhira vachiti America yakatora danho rakajeka kwazvo kubva zvatanga hondo rinovere kuti Israel yaive nekodzero yekuzvidzivirira zvichitevera kupondwa kwakaipisisa kwemajudha kubva zvaitika Holocaust. Panguva imwe cheteyo America yaita zvakawanda kudarika chero zvayo nyika kusimudzira mamiriro eupenyu hwevanhu muGaza. Wood vakati zvakakosha kuti papedzwe hondo iyi nenzira inoendesa mberi kugarisana mushure mehondo zvinozopa utongo hwakanaka kugadzikana nekuvakwa patsva kweGaza nekudzosa chiremera chevanhuwo zvavo vakabatanidzirwa muhondo yavakanga vasingadi iyi. Vakati ngapashandwe kuunza nzira dzinopedza zvachose kushupika neurombo kuvanhu vakawanda vakashungurudzwa neHamas kubva musi wa7 Gumi Guru. Ayo anga ari mashoko anoratidza maonero ehurumende yeAmerica andakuverengerai. Muchirongwa chedu chemagitaro chesvondo rino tinokupai hurukuro nemuimbi ari kupisa mazuva ano. Ayo akabva kukunda zvakare makwikwi e2024 Dancehall Cup Clash. Madzimai iCandy rekuberekwa vachinzi Tadiwa Supo. Ngatinzwei hurukuro yaita naIvans Zininga weStudio 7.
Mazhinji tikati vashamusa kutoti ndikangomuka vanhu vakutongonzikana madzimai awina sapulaizi zvakati shamusa vanhu vazhinji ari nhaye kuti ndimwari ndimwari madzimai iCandy kunzi akabreka rekodi raiti aisinyaye kunyepe nhaye yekuti vakabreka rekodi nekuti va Queen of the Dancehall. Oh, I'm so demanding.
makangoma izvi makatanga rini izvi?
Tanga ndiri mudiki. Kuti tsanga pina mstudio jemusha imo ndakatanga kupinda 2017. Tsanga pina mstudio.
Ndoita sendinokudzora ikumashure mbijana. Madzimai, muri mpostori rini?
Zvitare kuti madzimai rakabva panhau yekuti inini nditori madzimai. Nditori madzimai ndofenda kumasowe chaizo chaizo ndofenda Johan Maswe echishanu. Tino matisha kumbare kusowe rinonzi Bethel. Kumbaro ground number 5 uko.
Saka vekukereke nevehukama vakati chiimu chizvitanga izvi?
Ya, vehukama pekutanga zvakatombotanga zvichipanidza kugamuchira kuti sometimes zvetoita zvekutotiza pamba kusvati rege ndiende kunorekodha. Ndichitonotaona kuti nhaa soda kana kugonotovharwa gedhi otondorora next door anongodzoka kumba munongoziva semati.
Veruzhinji vari kuitambira sei mimhanzi yenyu?
Muchaunga umu mhanzi dzangu dzokutambirwa zvakanyanyisa nevanhu. Nekuti maybe vamwe vari kuti ndirambe ndakadaro kwazi handiimbe zvinhu zvisina basa, handiimbe zvinyadzi, handiimbe zvinhu zvemadrugs. Timu yangu yandofamba na ndinoti say no to pasina abuse, pasina gender based violence. Andiyo imba zvinhu zvekuti ukateerera zvinovaka, zvinhu zvekuti even stone church mukati.
Mune mashoko amunoda kusiyirawo vatsigiri venyu here?
Ndinongoti chekutanga, rambai muchindisimbisawo. Kuti ndinzi madzimai I can't, ndimi pasina imimi handizi inini. So nhau yandirikungotaura muvatsigiri vangu nokuti rambai muchindisimbisawo, ndigotiwo rambai muchichengetwa naMwari, Mwari ngakukombore, Mwari ngakutungamirire, aramba achiku. Paiwo shungu nemoyo kuti murambe muchinonzwa muchinocherera mhanzi yamadzimai action.
Vanoda kukufollowai nekukutsvagai vanokuwana ikupi?
Vanoda kundibata kana kundifollowa at first munofollowa pane page rakanzi madzimai queen Facebook or madzimai action, TikTok madzimai action or madzimai queen, YouTube madzimai action, Instagram madzimai action. Munondowana pa number dzinoti 0786311019.
Was a Friday chiti paika mwe chete timborova marimba muzuva rechishanu kudai.
Vaine tindiri rombe ndichasopuma takachema zvakakodzana. Hosana, hosana lepa mongarai matsmai amiga akani teko maleko mati mati choti. Vaine tindiri rombe ndichasopuma takachema zvakakodzana. Mumbe vakungotuma ekuti mwari ndiro zvavakazotuma. Ndaigara ndichingochema, vakawanda vaitoritema, ipapo dzaitorema, soro wangu waigara uchichema. Ekuti mwari vatotema vatepoti, kwandiri vatochita malengoti. Munhu wese atone yake pepoti, woliko chifaya iko kumatepoti. Mwari atotema matepoti, kwandiri vatochita malengoti. Munhu wese atone yake pepoti, woliko chifaya iko kumatepoti. Waibaka, waibaka uchichima, so manje manje nditori chichima. Mwari vakutitarima, makamo matema azimingori kukuma. Chema zvakazokuma, semombe vakungokuma, ekuti mwari ndiro zvavakazotuma. Ndaigara ndichingochema, vakawanda vaitoritema, ipapo dzaitorema, soro wangu waigara uchichema. Ekuti mwari vatochena vatepoti, kwandiri vatochita malepoti, munhu wese atone yake pepoti, woliko chifaya.
Manzwa kambo kanonzi Hosana kubva kumuimbi madzimai I Candy. Pamwe chete nehurukuro yaita naivanzi ndinga westudio 7 tinokupai chimwe chirongwa chemagitare svondo rinouya nechishanu. Asi kwanhasi musakanganwa chirongwa chelive talk apo tiri kutarisa nezvenyaya yekudzimwa dzimwa kwemagetsi munyika uye matano ari kuvimbiswa nehurumende kugadzirisa dambudziko iri. Sezvo nguva yedu yapera, regai titarise musoro yenhau dzanhasi. Mumabhizimusi mave nekugedhageda kwemeno nenyaya yekudzimwa dzimwa kwemagetsi. Gurukota runoona nezvemukati menyika yeSouth Africa runowedzera nerimwe gore upenyu hwemagwaro eZimbabwe Exemption Permits. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekana nemufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Soko isika tisenda baku VOA Ndebele.